vachipa pfungwa dzavo kukomiti yeparamende inoona nezvemitemo nhasi muchinoi vaabraham nyoni vanoti bumbiro remitemo harifanirwe kuvandudzwa risati ranyatsoshanda vachiti vatevedzeri vemutungamiri wenyika vanofanirwa kusarudzwa nevanhu kwete kudomwa nemutungamiri wenyika
tiri kuda kudzokera pamusoro pekutanga pamusoro pavice president kuti ano vanofanira kusarudzwa napurezidendi anenge apinda izvozvo ndinoona zvisina kukodzera nokuti vice president kana purezidendi vachinge vabva ndiye anopinda muofisi yapurezidendi saka munhu iyeye ngaave anobva kune vanhu ave anosunda zvido zvevanhu kwete kuti ave anosunda zvido zvemunhu akamugadza
asi nhengo yebato rezanupf vachatenda chitate vanoti hapana chakaipa kuti mutungamiri wenyika adome vatevedzeri vake vachiti mutungamiri wenyika anenge akapiwa masimba paanovhoterwa nevanhu
seems to be very important kuti president ndotaura tichange neissue yemarunning mate kuti president vaapointe munhu vanenge vachida reason being inenge iri issue yokuti ofisi yapurezidendi iofisi saka purezidendi anofanira kupiwa masimba ekuti aapointe munhu waanenge achida kushanda naye nokuti purezidendi anenge akapiwa power paanenge akavhoterwa nevanhu
mumwe mugari wemuchinhoi vastuart maposa vanotiwo vatongi vematare epamusoro vanofanirwa kuramba vachidomwa mushure mekubvunzurudzwa paruzhinji kwete kudomwa nemutungamiri wenyika sezviri kuda kuitwa
mutungamiri wenyika haafanirwi kunge achiapointa chief justice chief justice anofanirwa kunge achiitwa interview nesu vanhu mupubliki
vati nacho musendani vati vatongi vanofanirwa kubvunzurudzwa nekomiti yeparamende kuti vagozopiwa basa kwete kuti vadomwe nemutungamiri wenyika sezvo kudomwa kunoita kuti vasaite basa ravo nemazvo asi kutevedzera zvinoda anenge avadoma
interviews which will go through zvakanaka zvekuti zvone after interviews it's not by one person there will be panel of interviewers meaning to say munhu hasi akaseva interest yake ega anenge achiseva interest yenyika zvichienderana nezvinhu zvaanogona
amai Kane Mure veWomen Coalition of Zimbabwe vanoti kuwedzerwa kwenguva yemutemo unoita kuti madzimai 60 vapinde muparamende pasina kukwikwidzwa haufanirwe kupiwa nguva asi kuti ugare uripo
Section 124 of the Constitution in that parliament mandate. So it's a temporary thing. Ndiro kufunga kuti dai yanga yaita a permanent thing zvekuti tiwane kuti tikaramba tinzi vakadzi vari kunzi mune marights akati then it's a temporary thing. Zvadi kuti tigare tamaita something chiri permanent.
Panyaya yekuti mutungamiri wenyika akwerete mari pasina kuwirirana neparamende vadavid masango vanoti izvi hazvifanirwe kubvumirwa sezvo mari iyi ichizodzoserwa kubva kumitero inobhadharwa nevanhu
panyaya yekunzi izvoni panokweretwa kana kuti purezidendi vanopiwa masimba yekuti vakwerete vasina kuudza kuparliamendi izvozvo tinoti nyange tiri kumba baba makakwereta musina kuudza mai kana kuti vana inoita hondo kumba inini chandiri kukurudzira ndechekuti kana pachinge pakada kuitwa mabeza deals ngaazive zvinozivisa kuparliamendi uye vanhu kuti vagowirirana nazvo
vanhu vakawanda vakaita samai Michaneta Kambiri vanoti nyika haifanirwe kuvandudza bumbiro remutemo rine chekuita nekupa mutungamiri wenyika masimba asi iyo nyika iine matambudziko akawanda anoda kugadziriswa
amendment iyi haitombotaura zvokusimbisa mahuman rights kana riri kutsana riri kungosimbisa masimba emutongi kuti ekutongi kwevakuru venyika chete zvizvarwa zvemuzimbabwe pari zvino zvakataisa nematambudziko mazhinji ekusafamba zvakanaka kweupfumi hutano dzidzo pamwe nemhirishonga idzi ndidzo nyaya dzinofanirwa kutariswa dzinofanira kutariswa nehurumende
senzira yekutevedzera kuderedza mukana wekutapuriranwa kwechirwere checovid-19 vanhu vapinda munzvimbo yaitirwa musangano uyu yecoxwo vari muzvikamu zvina vasingadarike 50 paboka ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena